manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera gumi guru 29 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sibone kubandla letu eleZANU PF umongameli nomabhala wokuqala webandla leZANU PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa eketha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu 5 elandelayo ekukhokeleni ibandla leZANU PF.
Tine urombo apo na uru yanga iripo yanga iri kuti mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa avadongwa neCongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashana anotevera vadzora vatevedzeri vavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai hopa muchingure Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Zvikwata zvenhabvu zvechikoro munyika zvinorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekosafa CAF African Schools Football Championship ari kuitwa kuMalawi zvichitevera kudzingwa kweZimbabwe mumakwikwi enhabvu epasi rose neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmmerson Mnangagwa avadomwa neCongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashana anotevera vadzora vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai hopa muchinguri kashiri. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vadomawo nhengo dzePolitbro shomanana vachiti vachadoma dzimwe nhengo dzePolitbro kana vachinge vapedza kuvandudza mapazi edare iri izvo zvavati vari kuita pari zvino. Vadomwa ndivaObert Mpofu, vaMike Bima, vaLove Momatuke navaPatrick Chinamasa. Vese ava vadzorwa pazvinzvimbo zvavange vanazvo muPolitbro yekare. Maimebo chinomona, vadomwa wokuti vamirire madzimai muPolitbro, vaDouglas Mahia, vakadomwa wokuti vamirire vakarwa hondo muPolitbro. Mai Muchinguri Kashiri, vatenda vaMnangagwa nekuvasarudza kuti varambe vari pazvigaro zvavo mumusangano. VaMnangagwa vagadzawo nhengo itsva dzeCentral Committee dzakakunda musarudzo dzakaitwa masvondo maviri apfuura. Vadomawo dzimwe nhengo gumi dzeCentral Committee pamusoro pedzavagadza. Sezvinodiwa nebumbiro remutemo weZANU PF. Vadomwa vanosanganisira vaWilson Kumbula vakabva kuZANU Ndonga, vaPaul Mangwana pamwe naamai Angeline Tongogara. VaMnangagwa vadomawo dzimwe nhengo dzedare idzva rebato iri ravanasoro jena kana kuti Council of Elders. Dare iri rinofanira kunge rine vanhu gumi asi vaMnangagwa vambodoma vatatu chete vakati vachadoma vamwe munguva inotevera. Vatatu ava ndavaJosiah Hungwe, amai Angeline Masuku na Ambassador Aaron Maboy Ncube. Mutungamiri weZANU PF vatenda kudomwa kwavaita kuti varambe vachitungamirira bato vakati vachaenderera mberi nekuvandudza bato pamwe nekusimudzira upenyu hwevanhu munyika. Vativo vatungamiri vatsva vebato vanofanira kushanda zvakasimba kuti bato rikunde musarudzo. Vati vakatotenga zvese zvinodiwa kushandiswa pasarudzo dzegore rinouya uye vachange vachiparura manifesto yavo munguva pfupi inotevera.
Ine mishidya yangu tagadzira regali yetu irekwa nhamo yatinayo nhamo yatinayo
sachigaro weZANU PF United Kingdom vaExavier Zavare vaudza Studio 7 kuti Congress yapera zvakanaka uye vanofara kuti bato rava kuvacherechedzawo mubumbiro nezvirongwa zvaro.
Uye taona kupatana unit amongst our leaders. Kune zvinenge zvichimbotaurwa taurwa navamwe vamapepa nhava vakadaro, taona kuti aiwa leadership yedu yakabatana pamwe chete, ende tiri kupinda maelection tiri one strong ZANU-PF. Saka tinofara naizvozvo.
Vaive mutauri wezanupf Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Congress yafamba zvakanaka chose, vakaramba mashoko ange ave kutenderera pamadande mutande ekuti dunhu reMashonaland Central range rabuda muCongress nhasi senzira yekuratidzira kunyunyuta kwaro nemafambiro aita musangano.
Panyepo yevanhu vari kusvotoona kuti chinhu chedu chafamba, ese maprovinsi anga ari muakazara kana padaidzirwa maCentral Committee emaprovinsi vamwe vanga varipo vese vachipemberera. Vanhu vari kungoita vari kutsvaga chokuti pamukaka wakazvinakira vangadiriwo nhunzi, vangakande nhunzi sei, vasvotwa nekunaka kwechinhu chedu. Congress yedu yafamba zvakanaka.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwabuda kuCongress yeZANU-PF hunoratidza kuti CCC ichakunda kana sarudzo dzikaitwa zvakajeka, nekuti bato ravo rine vatungamiriri vechidiki.
Tirikutarisira kuti vamunangagwa nevamwe vavo vane kuzvisisa kuti kuva redhi kwesarudzo kukureva kuva redhi kwecompetition nekuva redhi kuti anga asiwe mukana wekuti atungamire kuenda mberi, nekuti kana tisiri prepared senyika kuita izvozvo, kana vemapato ezanu vasiri prepared for elections kana kuti for competition, hatifani kuita sarudzo.
Zvichakadai, Congress yapera nhasi asi vanhu vachatandazwa nhasi manheru pamutambo wemimhanzi uchaitirwa kunhandare yeGlamis Arena. Mumwe nemumwe vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vachapiwa 10 kgs dzembeu yechibage pamwe nerofu yechingwa pavanenge vave kudzokera kumisha yavo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Gift Siziva vanoti chiitiko ichi chaitwa kumusha kwaDr. Magaisa kunjanja. Dr. Magaisa vakashaya musi wa5 Chikumi gore rino vava nemakore 46 ekuberekwa. Ngatinzwei vaSiziva vachitsanangura.
Maitabasa wakaningiri nhasi mhuri yekwaMagaisa iri kupembera upenyu waDr. Alex Magaisa. Isise bato tasangana navo tocelebrate this important day, nekuti vaMagaisa vanga vachizikanwa nemukurumbira wekucontributa kunyaya dzekudzidzo, in particular munyaya yekonchinjini munyika, nenyaya yekugadzirwa kufamba kwakaita Office of the Prime Minister mumazuva edu eGovernment of National Unity. Saka tinovatendera, tinovacelebrata for his contribution. Ndosaka tichifamba nemhuri kucelebrata this important day, asi zvakakosha nezvekuti isu sebato tichaita also kupembera kuhombe tichisangana nevamwe vakasiyana neMagaisa maacademic, tichisangana nevamwe vesivisikati, tichana nevamwe vari mudiaspora kuti tiite a big celebration of the life yaDr. Alex Magaisa.
Chii chikuru chamungati vana veZimbabwe vangarangarira nacho vaMagaisa pazuva ranhasi?
Chinhu chekutanga nekuti vaMagaisa vairatidza rudo kuti zvemakwati hazvifani kuti pesanisa. Ungave uri weArsenal, uri weManchester, asi tese tiri vanhu. Ndosaka muchiona aitaura nyaya yekuti vanga patirwana vaedzimwe vasati vashaikwa nerugare. VaMagaisa vakataura kuti nyaya iyi yekuti munhu anorwara haisi nyaya inofanira kucelebrata, asi inofanira kuti semaZimbabweans tiite wish well for those who are not feeling well. Airatidza rudo kuti zvemakwati hazvifani kutipesanisa sevanhu veruzhinji reZimbabwe. Ungava uri weZANU, uri weCCC kana mavambo kuChiledoni, at the end of the day tese tiri vana veZimbabwe. Masabhuku, machifu hasi ebato, mapurisa hasi ebato, ndeyenyika, nekuti tese kana wapomerwa mhosva
unoda mapurisa akuti hazvina basa uri zano kana TPC. Saka zvinhu zvese zvatinofunga kuti vanhu vemuzimbabwe vangarangarira vamagaita vachicelebrita contributions yemanyika kuti tinofanira kubatana tishande tese semazimbabweni.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaostalos Gift Siziva vari parunare nestudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa pamwe nesangano renhau rehurumende vanoti mabhomba anga akateiwa mumotokari mbiri aputika pamahofisi edzidzo muguta guru reSomalia reMogadishu akauraya kana kukuvadza vanhu vane chitsama nhasi mugovera. Hazvisati zvazivikanwa kuti ndiani aita izvi, asi chikwata chechiIslamist chinopfurikidza mwero cheAl-Shabab chinombobhomba pamwe nekurwisa nepfuti muMogadishu nedzimwe nzvimbo. America yasunungura nekuendesa kuPakistan mumwe wevasungwa vanga vagarisisa uye kusaririra kubva mujeri rechivande riri pasi peAmerica reGuantanamo Bay riri muCuba. Gwaro raburiswa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muPakistan razivisa nhasi nezvekuendeswa kwaSaif Ula Paracha ane makore makumi manomwe nemana kana kuti 74 kunyika kwake yePakistan. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muhupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na amai Rachel Florence vanoshanda ivo vari muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo sechizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri munyika iyi.
For now tiri kuzama zvinenge zviri nyore semadzimai. For instance ndionenge uchishanda pamwe baba havasi kunyatsa kushandawo zvakanaka kana kuti vari kushanda asi mari yachona hamunzwisiso tiri kufamba sei. So you end up makuita kunge pamwe isusu semadzimai tiri kunyanya kusafa, tiri kushanda day in day night so that we provide for our families or our extended families. Kwatinobva kunana mai vana mukoma tine vana ipo uchishanda basa maybe rinenge risina mari yakawanda and you are far away from home.
Semadzimai mune zvikwata zvamuinazvo here ikoko semadzimai ekuZimbabwe zvekusimbisana?
Hongu tinazvo zvikwata zvekusimbisana asi munhu wese anenge achingochema asi hatineti kuramba tichingopananawo maadvises kuti imbozamuwo zvakati asi as you know kuno kuSouth Africa right now hatichadiwa ndo problem. So nyangwe tikasimbisana tikadii chokwadi chinongoramba chichidzoka ipapo pekuti hatichadiwa ukaona watopererwa nebasa izvezvi zvinenge zvakatooma asi tinongoramba tichingosimbisanawo tichingobatsiranawo kuti ndanzwawo zvakati mbomanyani papa
ko panyaya yekunyoresa kuvhota madzimai vari kuuedza here kunyoresa kuvhota?
Kunyoresa kuvhota hatidi kumbonyeperana. Pane challenge yekuti isusu tiri kunokuka hatina mukana wekuti tinonyoresa kuvhota kana kuti tizoti takuenda kunovhota kwachona nekuti apa tinei chimhanyizana futi nenguva asi kuvhota tiri kuda asi dai panga painewo kana option yekuti hanzi munovhota kana kuti muri kuno kuSouth Africa zvaigona kuti asi kutaura chokwadi chaiko chaiko kunoregistra kuvota for us women vari kusouth africa it's a bit tricky because time yekuenda kuzimbabwe kunoregistra nekuzonovhota kwachona uku kudiwa kubasa uku basa rinenge rakamirira iwewe unosvika kapane umwe munhu asi kunovhota tinenge tichitoda
shuwiro yenyu ndeyei semadzimai vari imomo musouth africa makatarisa zvakanangana nezimbabwe
isusu shuwiro yedu yaiva yekuti dai paitwa like that option yandamenshona yekuti taikwanisa kunovhota tichinje maybe the current government tiwanewo a change tionewo kuti pamwe tikadzokerawo kumusha tinokwanisa kusimudzirawo maybe nyika yedu iitewo sedzimwe nyika handiona hangu zviri difficult but I think because with the current government we have right now zvinogona kutadza kuitika saizvozvo asi it was also our wish and we pray kuti tichinjewo nyika yedu tisimudzirewo nyika yedu mabasa anoitika even kuno kunana south africa aitikowo ikoko kunana zimbabwe so that munhu wese even zvine zvinzi foreigners must go tinenge tochikwanisawo kuenda tichinoshanda tiri kumba kwedu tichizviitirawo zvinhu zvedu tiri kumba kwedu tichisimudzirana tiri ikoko asi ndinoona hangu kuti kana tikasaenda kunovhota kuti tiise that change handioni zvichiitika anytime soon
musouth africa umu magara kwenguva yakareba sei uyezve zviri kugoneka here kuchengeta mhuri dziri kumusha
musouth africa ndane almost 3.5 years ndiri kunoko personally ndakazvimirira inini kuchengeta mhuri ndiri kukwanisa even kuzvichengetawo ndiri kunoko because ndiri kuhealth field
mungapewo kurudzire ipi kune mamwe madzimai angadai akateerera ari imomo musouth africa vekuzimbabwe
ndingangoti dai zvaibvira madzimai kana paine vamwe vanokwanisa kumbomhanya vombotora kaof timbomhanya tinoregistra kuvhota I'm also planning to do that timbomhanya tinoregistra kuvhota nguva yekuvhota ichinge yasvika timbomhanya tinovhota timboona kuti hapanikewo here chenji ingaitika munyika medu ndokuti tigadzire nyika semashwiro atinoita uyezve nekungokurudzira nawo kudzidza vasikana kunenge kwakakosha tisangoramba tikagara pamba tichimirira kuti vana baba ndo vachazouya iwe semukadzi wemhanya wakadai kana painewo kabhizinesi idea kawinako mhanya wakadaro nekukurudzirana kubatsirana kutiwo maybe izvozvo zvekugadzira maplatforms paine magenuine admins vanonyatsa kuita follow up kuti maybe munhu ada kustata kabhizinesi kake asi haanawo kana hama inokwanisa kumubatsira kana paine vamwewo vanhu vekuti maybe ari kuda kustata kabhizinesi kake I wouldn't mind kubatsira kana kusimudzira munhu for as long as bhizinesi rake riri genuine for as long as mudzimai uyu ari kutaura chokwadi chokwadi kuti ndo zvaaruda kushandisa mari I would really love to help vamwe madzimai
vanokubatai papi vangada kuwana rubatsiro
pane vanoda kuwana rubatsiro vanondibata pawhatsapp namba yangu +27 843 452 149
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine hurukuro yataita nemutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi wefederation of zimbabwe educators union kana kuti FOZEU uye zvakare vari mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure nhasi tiri kutarisa nekukurukura pamusoro pematambudziko avanoti akatarisana nevarayiridzi uye kuti zvii zviri kuitika
kuramwa kwakai kwataita mabasa takamborwisa tikatiwanei zvishoma nini zvatakawana norangarana masivil servants takasvika pakuwana $100 million yava kubhadharwa nehurumende riri simba ratakaisa nekurwisa kwataita tikamuonera pamwe sefederation tikazoita dambudziko sefederation patakati hatichadi kurwa tiri sefederation yefozeu chete taakuda kuti tibatane nemamwe maunions ana zinta nevamwe tobatanawo nemamwe masivil servants ese tiri pamwe chete ndo patakazoita strike yatoda kuita musi wa26 September yataiti ichange yakapfuura yakabatanidza vanhu vese asi ikazove iyo yakazove the west kudarika dzimwe dzese nenyaya yekuti vamwe vedu havana kuda kuzoita kurwa kwatiyatinga kuti vachabatana nesu kurwa kwavaita kumashure kwataiaita sefozeu zvinhu zvedu zvaibudirira kubvira musi wa7 February saka tasvika pachinano chokuti takareflecta tikaona kufoira kwataita 22 September nekuda kwekutengeswa kwatakaitwa nevamwe vataida kubatana navo tikasvika pakuti taakuenda kumaschools tichinoita maconsultations kuti muna January 2023 varayiridzi kana muchine muchina kuwedzerwa mari tingarambe here tichienda kubasa kana tichitomira. Takubuilda tichiita maconsultations ekuti hatichadi kukonsultana nemaleaders kana mumaboardroom nevanhu vanonyeberaita maleaders vasina vanhu. Takuenda kuzvikoro tichinokonsulta mamembers, mateachers chaivo, kusanganisira vasiri vefozel.
Musiyano unenge uri papi apa vamasarauri nekunge mangozivisa kuti ngatiendei chinorangwa mabasa moona vanoda vachikujoinai nekuzenge maakupinda muzvikoro ikoko chii chingange chasiyana ipapo?
Musiyano wakanyanya uri pakuti maunions kuti ave successful anenge ari democratic ekuti madecisions avo anoshanda nemaconsultations. Kuti kana pazore chisungo chasungwa, hatina kusungwa kubva kuHarare, chasungwa nenyika yese. Saka kuenda kuzvikoro kunonzwa pfungwa dzevanhu vachivhota. Kana vakavhota kuti ai vakatibhomirei, munoramba muchishandisa method pamwe isiri kudiwa nematicha. Saka maticha akatinzwa kuti zvematireki ngatimirei, tichamira. Kana vakatibva dhende mberi, chaapo ndechekuti takuziva kuti patinoita announcement haisi kutaurwa, haisi announcement yamasarauri. Iye announcement yematicha ese yatinenge taposauta, zvireva kuti chaachinhu chedu tese yatichamira nacho tese, chichaita mutsindo wakanyanya chisirikidzabva kumabhodhrumu ekuHarare.
Kwaiyo hurumende iri kuti iyo panyaya iyoyi matimambo edza iri kudzokera kwavari kuti munzwe kuti vane zvavari kukuitira iwe?
Tinoramba tichidzokera kuhurumende. Tinodoona kuti hurumende chayatoita kutotanga kugadzira mastructure, kunyanya hurumende yedu yaita dambudziko yabatana nepolitical party inotonga yeZANU-PF. So ZANU-PF iri kutoshandisa hurumende kutotanga kucreata zvimastructure zvinonzi ana teachers for ED kutokonzera chaos musector vachida kudistructa thejoining of trade unions. Hazvizi hatimire kutaura navo, tinoramba tichidzoka kwavari tichivakumbira kuti varangarire kuti vane basa rekuti vabhadhare mari inokwana. Tivarangaridza kuti constitution yatavakushandisa inosungira kuti maconditions of service evashandi vehurumende anga achifixwa through collective bargaining. Hatinoramba tichivamanikidza kuti dai tagadzirisa mutemo kuti tigare tichiita collective bargaining. Asi hurumende yedu tinoona kuti nyaya yekupa maservices kuvanhu anosanganisira education havasinonokoshesa. Saka nyaya dzedu zhinji vanodzignora tazvishanda mubvuu. Asi tiramba tichivamanikidza sekumanikidza kwatakavaita musi wa7 February vakazotipa 100 years.
Asi chii chikuru chamungati chakapotseka kana chakatadza kuti masangano munge muchishanda pamwe chete?
Chakanyanyotitadzisa inyaya yekuti mamwe masangano ekumirira vashandi aakutungamirirwa nevanhu vasina zvido zvevaroda mubamoyo. Tinoona vamwe vanenge vachigara mumabhodhi emaparastatua vehurumende achidya mari, vamwe vanenge vari mubhodhi rezinsec, vamwe vari kugara mubhodhi renasa, vamwe vanogara mubhodhi ripi. Ndo mari dzaakuvaita kusapinde mucomfort zone nekuti ivo havatina hanya nehomwe nedumbu revanhu vavanonyedera nevanomiririra. Ndochinhu chikuru chakatirwisa ichocho chekuti vamwe vanenge vachitomhanya kunomhanya kuna employer atinoti mayellow union, nekuti basa ravo hombe nderekutomiririra employer kudarika kumirira mushandi. Vaakumirira mushandiri, havatomirire mushandi.
Saka tingati here vamasaraure ndokuparara kwemasangano anomirira vashandi vehurumende uku?
Kana ari vaya vanenge vakatengwa vandikutsanangura hongu vaparara, havachamirire kumirira vashandi vehurumende, vaakutomirira hurumende yavo pachayo. Asi tiri kufara kuti tinotengesa mutungamiri, asi vashandi vavanonyedezera kutungamiri havatengese. Ndosaka muri kuona maunions ari mufederation of zimbabwe workers union ari kukura zuva nezuva.
Manga makateerera kumutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, uye vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, vanasikana nevanakomana vechikoro vanotamba nhabvu muZimbabwe varasikirwa nemukana wemari yakawanda nemhaka yekudzingwa kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Zvekwata zviviri zvechikoro Cheva komana nevasikana zvemuZimbabwe zvarasikirwa nemukana wekuwana mari inoita iyo zviuru zana zvemadhora nekusakwikwidza kumakundano ekutanga eCAF Africa Schools Football Championships eCOSAFA ayo ari kuitwa kuMalawi kusvika mangwana. Uyu ndiwo mumwe muripo wekudzingwa munhabvu kweZimbabwe kwaita kuti zvikwata zvemuno zvisakokwe makundano ari kuiswa mari neCAF aya. Zimbabwe haina kukokwa kumakundano aya nekuti haitenderwi kukwikwidza makwikwi ese ari pasi peCAF mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA. Makwikwi asingatenderwi Zimbabwe aya anosanganisira ezvikwata zvese zvenyika zvevakuru nezvevechidiki pamwe neizvo zvikwata zvinotamba muCAF Champions League neCAF Confederation Cup. Aimbove murairidzi wemasvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti
chinhu chinosiririsa zvisingambobviri chekutanga ndechekuti mutambo webhora mutambo wemukana, saka chokutanga chisiri kufadza ndechekuti vana vanga vachifanawo kunotaridza zvipo zvavo panguva ino mukana waendawo. Chechipiri, bhora mutambo wezera, saka zera ravari nhasi nezera ravachazosvika patichange taakudaidzwawo tichitamba zvinenge zvatosiyana. Uye bhora mutambo wenguva, saka nguva haimiriri munhu, nguva inoramba ichifamba.
Chikwata chinokunda makwikwi eCOSAFA aya chinowana mari inoita iyo zviruzana zvemadhora pamusoro zvekare pekubudirira kunotamba makwikwi Africa yese. Chikwata chinokundwa mufainari chinowana zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora chinopedza chiri pachinzvimbo chechitatu chichiwana zviuru makumi mashanu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati veCAG Africa Sports vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai vatambi vechidiki muZimbabwe vachasarira zvikuru vachienzaniswa nevamwe muAfrica.
Ndivo zvino ava vatotanga kuvharirwa goni chikango zvisiya zvakadai makore anovirikana. Ipapo vana vedu vanenge vave vatsva pakukwikwidzana uko vamwe vavo vanenge vagaro jairira makare kare. Exposure yashayiwa.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu munyika. Izvi zvakauya mushure mekunge bazi rehurumende reSports and Recreation Commission rakadzinga basa bhodhi reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. FIFA inoti Zimbabwe inodzoka chete munhabvu yepasi rese kana yadzora vaKamambo pabasa izvo SRC iri kuramba. VaManyati vanoti hazvibatsire Zimbabwe kuramba ichirwisana neFIFA nekuti Zimbabwe haikunde muhondo yacho.
Kumisidzana neFIFA zvingangoda kufanana nokumisidzana nababa vemusha iwe uri mwana. Kuzvigokera moto muziso.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi eChan neAFCON 2023. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vatambi vari kushushikana zvikuru kusanganisira vari kunze kwenyika avo vari kubvunza kuti vachatamba rini nedzimwe nyika.
Kune vatambi vakawanda kwazvo vari munyika dzakasiyana-siyana. Mubvunzo wavo wagara uri ungoti tinodzoka here, tichadzoka rini, ndizvo vanenge vachingotarisira.
Makundano ezvikoro aya ari kuitwa kekutanga muAfrica mushure mekunge CAF yapiwa mari inoita iyo mamiriyoni gumi yekusimudzira nhabvu mune vechidiki neMotsepe Foundation yekuSouth Africa. Zvichakadaro, nzira dzese dzichange dzakananga kuNational Sports Stadium mangwana kumutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo unoshevedzwa kunzi Battle for Zimbabwe. Zvikwata zviviri izvi zviri kuda mapoints ese matatu. Dynamos ine chinangwa chekupedza iri pachinhano chechipiri muPremier Soccer League. Highlanders ichidawo kupedza iri pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro-soro. Mutambo wekutanga pakati pezvikwata zviviri izvi kuBarber Field Stadium wakapera nemhirizhonga, asi vePremier Soccer League vayambira vese vachakonzeresa kuti vachasungwa. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinatenda zvikuru Kariati, tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina mutungamiri Nkomo.
So kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 29 kumfumfu 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibone kubandla lethu elezano PF umongameli nomabhala oqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu 5 elandelayo ekukhokheleni ibandla lezano PF.
Umhlangano wezano PF owe Congress ugqitshwe namuhla ngokubuyisela inkokheli yalelibandla evele ikhona ezikhundleni okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe.
Kuqhakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zeground lezi zibe documented ukwenzela ukuthi abantu abethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala zibe kwazi ukuthi kanti iground leyi kwakuyini.
Inhlanganiso yesayithi yethule ugwalo olukhuluma ngochuku lweground olubhalwe ngabalobi abachiyeneyo. Silempumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu webandla lezano PF owe Congress ugqitshwe namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha abasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi ukuthi baqhubeke besezikhundleni zabo ndawonye lomgcini sihlalo webandla unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri. Ingcweti kwezombusazwe zithi akulalutho olutsha oluzalethwa yileli bandla ngoba abantu abanengi abafakwe ezikhundleni kuyilabo abavele bekhona. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Ambirne gwaram sangano pasle mandu
pambilini kokukhetha abasekeli bakhe amalunga e central committee kanye lamanye awe politburo uMnangagwa ukhethwe ngamalunga e ZANPF ngokusemthethweni ukuthi aqhubeke ekhokhela lelibandla njalo abe nguye oncintisa elimele ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abangene kudale le central committee bagoqela umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube emela ebulawayo, umnumzana Francis Nema emela iMidlands, umnumzana Lazarus Dokora emela iMashonaland Central, umnumzana Nicholas Koche, umnumzana James Makamba emela iMashonaland Central lomnumzana Magatsa kanye lomnumzana Paul Mangwana eMaswingo. Umnangagwa ufake njalo umnumzana Wilson Khumbula Tarugarira owezano Ndonga kugatha le central committee. Ukhethe njalo amalunga equla labadala loba i Council of Elders agoqela umnumzana Josiah Wungwe, uambassador Maboyi, umnumzana Chinga Dube lonkosikazi Angelini Masuku. Ekhuluma kulomhlangano uMnangagwa uthe ibandla lakhe lizimisele ukunqoba ukhetho lomnyaka ozayo.
Decision making body of our party in between congresses. I also congratulate the newly appointed Politburo. This is here.
Elinye ilunga leZANPF ebelise emhlanganweni lo umnumzana Admire Maskati uthi njengebandla bayathokoza ngezinqumo lezi.
sibone kubandla lethu eleZANU PF umongameli nomabhala oqala webandla leZANU PF uPresident Emmerson Dambudzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu 5 elandelayo ekukhokheleni ibandla leZANU PF. Sizananzelela ukuthi abantu abakhethileyo ngabantu abalezicoco ekusebenzeleni ibandla leZANU PF, abantu asebenze labo okweminyaka ethize. Lokhu kusho ukuthi ulethemba lokuthi laba bantu bangamncedisa ukuthi asebenze ukuze kube lengqubekela phambili kubandla leZANU PF.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi akula lutho olutsha olulethwa yiZANU PF, njalo utheka basoze bavume ukunqotshwa kukhetho.
Baza kuthela inguquko, inguquko ezabapha imisebenzi, ezabapha izindlu, ezabapha imanzi, imfundo lokuhlala kahle, hatshi ukuhlukumeza abantu, betshaya abantu ukuthi babavotele. Konke lokufanana le-rap, kambe umkakho umuntu ungamkhombisa yini umhlukumeza? Angithi uyamncenga, thina sincenga uZulu ukuthi bahambe lathi. Siyabonga amahlaba ezulu, lingatshelwa amanga yize leze.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi ibandla leZANU PF ngalila ntando kaZulu ngendlela eqhubeke ngayo umhlangano walo.
Noko ekutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. IZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephikisane, kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engapho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sokuba president futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinyele ezimali zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Umhlangano lo ubukhangelele ukukhetha inkokheli entsha, kodwa njengoba kungela nguquko ekhanyayo ebeyikhona, abanye bathi akukho okutsha okuza kuguqulwa libandla leZANU PF kuyiwa nje kukhetho. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yesayithi izolo yethule ugwalo olumayelana ngombhuqazo wegugurawundi olubhalwe ngabalobi abatshiyeneyo. Isihloko salo sithi Memory and Erasure, Gugurawundi and the Culture of Violence. Ugwalo lolu lwethulwe ekugqitshweni kombuthano oqhutshwe yilinhlanganiso kobulawayo Oyasake Film Festival, lapho okubukiswe khona njalo amafilimu amayelana ngalumbhuqazwe. Sixoxele umqondisi wesayithi umnumzana Zenzele Ndebele, yena othi enye yenjongo zabo ngeyokuveza sobala uchuku olwenziwa libutho lika Robert Mugabe ele 5th Brigade yamathebelelendi lase Midlands.
Sesileminyaka emithathu sisebenza phezu kogwalo lolu. Esibona ngani kuqakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zegugurawundi lezi zibe documented, ukwenzela ukuthi abantu abethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala, zibe kwazi ukuthi kanti igugurawundi leyi kwakuyini, kwakutheni, kwenzakalani. Libhuku engathi li-edithwe ngu-Dr. Mandla Nkosi Mpofu lo Percy Makombe. Thina besayithi yethu kade sisebenza besiqoqa abantu labo esibuye lombono ukuthi kungabhalwa ibhuku leli lasesayithi ke yiyo i-publisher sisebenzelana le Weaver Press. So ibhuku leli lama chapters ayi 8 okutshengisa ukuthi kulabantu ababhali abatshiyeneyo ababhale ama chapters atshiyeneyo kulabo uMandla Nkosi Mpofu lo Percy Makombe ababhale nge-criminalizing ababhale nge-Gugurawundi around reconciliation and transitional justice in Zimbabwe, kuzothi uCynthia Chingwemnya yena ubhale Bend Wagoning or Intended Action Examining Zimbabwe's Legal Framework on Peace Building. Kwase kubuya ke uPetisai Ruhanya lobekezela kumbo babhala ichapter ethi Gugurawundi Transitional Justice Deadlock in Zimbabwe. Usibonye Inkosi Moyo Mpofu yena ubhale ichapter ekhangelana le sexual violence ethi sexual violence Gugurawundi's public interest. Kulo uProfessor Dion Nkomo umbuso ofuzwayo losamukele hadebe ababhale ichapter it is dismembering memory of genocide contestations over Palakwe mass graves memorial site ubusani uDr Busani Maseko loProfessor Dion Nkomo njalo bale chapter at linguistics dimensions of Kukurahundi in Zimbabwe kule chapter lapha nebhalwe nguDr Bheki Nkosi Jayincube ekhangela ngokuthi kathi bona abe intatheli izindaba zazisenzani zazisithini ngesikhathi seGugurahundi so ichapter yakhe ithi public media in genocide the role of the chronicle during Gugurahundi genocide in Zimbabwe bese sicina ke ngechapter ka Jameson Moyo abaningi abamazi ngokuthi nguJJ obhale ye ekhangelana le personal experience yakhe singathi survivor story ethiwa khona the unforgettable memories
Luyacho yini lolugwalo Ndebele ukuthi udaba lweGugurahundi kumele luphathwe njani ngoba sibona abanye bathi kabavumelani lendlela uhulumende aluphatha ngayo
bakhona ke abanye ama engathi ngama authors lapha abakhangela ngokuthi mhlawumbe kungalungiswa lokhu lalokhu kodwa ke njoba ngithilo lapha ama chapters abhaliweyo bayabe be analyze isimo into ezenzakala ngayo ama legal framework indlela imedia esebenza ngayo is not a prescriptive model manje ibhuku aliko prescriptive ukuthi hayi njoba sekwenzakala lokhu sekumele kwenzakala lokhu lalokhu ngoba sisibili ukuthi izakhamizi kumbe labo abaffected ama victims yiwo amele ebuye lencazelo kumbela laba lokho abafuna kwenziwe ukuthi kulungiswe indaba ze transitional justice ziyahlupa ngenxa yokuthi vele akula okuthiwa i one size fits all njalo isikhathi esiningi abantu abasozivumelana ukuthi hayi thina sibona lokhu ku right ngalokhu lokhu sibona ku right kuzajona kusiba la ma contestations even emazweni afana labo South Africa o Gambia o Rwanda lapho kube la ma transitional justice mechanisms khona banenge abantu abang thabanga ngempumelo ezaba khona ngoba babefisa ukuthi kubanjwe ngezinye indlela ubese kuhamba ngenye indlela engasiyo abayikhangelele
umnumzana Zenzele Ndebele ngomqondisi wenhlanganiso yesite
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamshweshwe
lamlela nampaba fuke
Kweze mapandleni lamhlanje lanxa izulu selike lana elizweni izakhamizi kwezinye indawo zemathebeleleni south lokhe zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba amadamu engakagcwale amanye amadamu la agcwele inhlabathi okubangela ukuthi engabambi kuhle amanzi Ekwanda khona abanye lokhe benathisa izifuyo ezikotsho. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube usipha lolu daba.
Owalwa impi yenkululeko umnumzana Johnson Ndlovu ongomunye wabantu abahlaliswa kutsho enkwalini ematshetsheni uthi damu labo ligcwele udaka okudala ukuthi amanzi athe masinya lalapho izulu line kuhle. Ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi kulungiswe amadamu la ukuze uqedwe udubo lwamanzi okwamanje uNdlovu uthi uhamba umango omude esiyanathisa inkomo zakhe emasholomushi
vele nxa lisini izulu lapha alibambi manzi damu kufunakala ukuphutha kuphele ukuvula idamu lenaa phakathi ukhishe udaka loluya udaka lungaphela amanzi nxa lisithi izuluyana abamba
Amazi kaNdlovu agcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi senkwalini umnumzana Theminkosi Ndlovu yena othi sebeze benathisa inkomo esikotsho ngoba idamu selithile
singawuthiwa siyathola usizo lokuthi abantu basincediseni usincedisa ukudaka edamu ukuthi kuyenelise ukuthi inkomo zithole usizo lwamanzi ngoba kathesi so sisesikotshweni siyanathisa
Uphinde wathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lanxa besalinde inhlanyelo evela kuhulumende.
Inhlanyelo ibingakafiki lokhu sisamelele njengamalunguzeni kwamlimisi wabhala abantu amabizo ukuthi anytime inhlanyelo inganofika.
Unkosikazi Karabo Sebata emakoko eKwanda South layo khala ngodubo lokuswelakala kwamanzi.
Kunje kuseni kunje sifulile izikotsho silindela amanzi izifuyo ziyahawula labantu bahawula sila ngitsho ukunatha abantu asikafakile lutho emlonyeni ngenxa yokuthi wona amazwi okupheka abekuwabone isikotho sinye ngesomhlanganelwa zemalayini amabili inkalakatha zamalayini ingaswelani elula vele lesi sikotho sifike saba nesidumbu kweminyaka ephelileyo namhla siyabona ukuthi kuzaze kube lesi sidumbu phakathi kwelayini ngenxa yamanzi abanye bacambaleli ethelethileni lezifuyo zabo sicele ukulanyulelwa.
Izulu liqale ukuna kwezinye indawo zezansi emandebeleni kuliviki ezibalisa iBed Bridge, Gwanda leNkhwali, lapho kubikwa lidilize imizi lakhukhula lezihlahla. Kusenjalo abafuyi benkomo eNkhwali bathi lokho bengabuquthi ubuthongo ngenxa yamasela enkomo. Umnumzana Previous in Love uthi sekumele betshone beluse izifuyo zabo ukuze zingatshontshwa.
Uzinanzela ukubana everyday uyabe uzibona noma zidlala egangeni, kumele uzibone ntambama ekuseni ukuze zibe khona. Emini ma ungazikhiphe zinganathi ekuseni, emini kumele uzidinge ubone ukuthi zilele ngaphi ntambama, futhi ukuze ubone ukuthi ngoba abantu bakwanisa ukutshontsha kumele ube sedizane la ngoba ibhenki yakho.
Kungenani le mizamo yamapholisa kanye lengathi ezitheneyo zikahulumende ubuthela bezifuye kakhulu inkomo, lokhu bubhahile emhlubulweni wekwanda South endaweni zeChanya Ugwe eJohn Deep kanye laseNkoma. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jaha lezansi Albert Ncube ngohlelo lwemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana.
La kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Nango umhlonitshwa esixoxa la namhlanje.
Salibonani, ibizo lami ngingumavela Shuma. Ku-social media ngisebenzisa ukuthi ngu-Queen of Batonga ngoba ngisuka eBinga. Ngingu-Deputy Director e-Noble Hands Zimbabwe Trust. Njalo ngimele i-wing engaphansi kwe-Noble Hands Zimbabwe Trust okuthiwa yi-Albinism Connect. Uhlelo-ke lwabantu abalobala abale-albinism. Okwangenza ngaqalisa uhlelo lolu ukuthi ngabone ukuthi abantu abaningi abale-albinism abasebenzi imisebenzi yezandla, abanye bakhona bayaswela ngenxa yokuthi abanye abazange beye esikolweni, okunye yi-discrimination, abanye yindaba ye-short eyesight. So ngase ngibona ukuthi hayi angcono siqhubeke uhlelo lokuthi sibe sincedisana.
Sikhuluma kanje, yiluphi uhlelo olumqoka eliluqhubayo?
Okwakathesi silohlelo olwe-large font textbooks, uhlelo-ke esincediswa ngalo i-OSISA olokunika abantwana besikolo olo abasafundayo amabhuku alamabala amakhulu ngenxa ukuthi ababoni kuhle amabala lawana abe mancane. Then uhlelo lwesibili i-sunscreen lotion lama sun hats lama lip balms ale SPF khangele yonke iZimbabwe, sinikeza ke umuntu wonke ole albinism. Okunye njalo sincedisa ukuthi sifundisane thina abazali abalabantwana abanjengami, njalo sincedisa lalabana ke ababewelwe ngumkhuhlane wekhensa esithi khona ngesikhiwa yi-skin cancer, labana ababeswele ama-sunscreen begcine sebesiba lezilonda ezingasapholiyo. Sibathengeleke imithi yakhona eyabifunakala esibhedlela. Kulomnyaka sikhale sazwakala i-census yethu ithi khona abantu abale-albinism eZimbabwe si-9753. Omama ibabaningi kakhulu, omama bathatha i-51%, then obaba ke bebesebethatha bona i-49%. Counseling part siyazama ukuncedisa ngoba silama groups, njalo ama offices ethu avulekile 24/7 ukuthi umuntu nje ozwa ngani lohlupho uyafika sincedisane nje. Yabo umuntu yabehamba lomntwana elangeni engamqokisa ngingwane ecwa ukuthi engxe umntwana vele unjalo uzajintsha ngokuya kwesikhathi. So siyazama njalo ukufundisana even labanye abantu
abazali abacina sebedivorsa sincenge umphakathi ukuthi lawo nqa usizothi kule nto yabantu abale albinism kumbe kulama workshops go there la uye kuzwa ukwenzeka ukuthi kusasa ungawelwa into enjalo awusoze utshaye luvalo uyabusukwazi yabusu understand ukuthi uhamba njani njalo siyabe sifundisa futhi ukwenzela ukuthi sicitshe ama cultural beliefs ukuthi ungalala lo muntu le albinism uyaphola nqa lo mkhuhlane abaye bathi ungachawula umuntu le albinism yabale lucky abaye bathi ungageli inwele zakhe uyazisebenza njani so we need to end konokhana singabantu sonke siyafanana and uNkulunkulu wasidalayo munye
ukulula yini ukuqhuba umsebenzi wenu kumbe lidibana lemgoqo ethile
umsebenzi unzima ngenxa yokuswela imali yokuqhuba umsebenzi wethu kuhle ama resources wethu malutshwane uhulumende uyanceda kancane abantwaneni ukuthi khona ubafaka ku BIM but asibo bonke ke abafakwa ku BIM abazali kumbe ama guidance ahlala nabantwana nawo bayebethwele nzima ngapha kufuneka amafutha ngapha kufuneka ukuthi umntwana ebhadale isikolo ngapha isikolo sakhona sabe sikhatshana ilanga liyachisa especially emakhaya sesisiya ke ku health yikho lapho ke okulohlupho olukhulu ngoba abantu bayafa ngecancer abana bazali abasesikhiweni singathi bangcono but emakhaya and njengangapha ku cancer umuntu engahamba esibhedlela yafika khona ngale kube kuthiwa kumbe dingi betadine kumbe hayi ngama sunburns ungabohambela ngene qala nje kungokuyiqhubu nje womile seleqa kudle phakathi ngabona sokuphumela phandle which means phakathi soqedane lawo so mina ngicela ikakhulu ukuthi khona noma esibhedlela I think bona amadokotela bethu nga umuntu le albinism engafika enganolo lokungamachubo kungani akuzwakali behle bemkhangele ikhensa yakhe kuhle kutritwe kungakayikhathalo
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Mavela Sithuma owazakala ngokuthi Queen of Batonga olwela ama lungelo abantu abaphila lombala omhlophe osebenza kunhlanganiso ye Noble Hands Zimbabwe Trust logatshalwayo lwe albinism connect asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha e Washington DC
siyabonga esithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba
ngali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana uBethi Dube imbongi uDube uke wavakatshela eLejelimani lapho abengxuswe khona emcimbini
He knew me before I was even born. He knows my history and my future. He rescued Israelites against cruel Pharaoh. He can still rescue you and I from the land of guilt. Whatever I promise is no problem. God is honest, truthful, and he is a covenant-keeping God. My God is alive, I shall not fear anyone. Nothing shall separate me from him, because he loves me and you. Like Noah, he always remembers me and favors me like Moses.
Ukuqala ngiyakubingelela mnumzane
ngiyaphila mhlobo wami unjani nawe ngibingelela bonke abalaleli nabasakazi bonke
praise the lord praise god in his sanctuary praise him in his mighty heavens let everything that praise the lord I don't want god to give me wealth I want him to give me wisdom like Solomon. I don't want my Lord to give me money to hire bodyguards, but I want him to protect me from evil spirits and also protect me from Shadrach, Meshach, and Abednego. Because he is a living God, a promise-keeping Lord, he can raise me and you from the dead like Lazarus. God can answer your prayers like what he did to Elijah and Hannah. God can anoint you and I like David. He can use me and you like Apostle Paul. My
God is alive, he is always there for me and you. I must not revenge, I live that with righteous anger of God. God takes revenge and praises them forever. Oh Lord, teach me to do your will, for you are my God. Which is why I call it solo. My God is alive. His word is alive and active, sharper than any double-edged sword.
Ungasitshela ukuthi uhambo lwakho lwejelimani lwahamba njani? Ungasichazisela njengamafeature.
Uhambo lwami lwejelimani lwaba luhle kakhulu, lwaba lezithelo ezinhle kakhulu. Kuningi engakufundayo ngale. Njengomuntu owayeqalisa ukuhamba phesheya kolwandle, umuntu owayejayele i-audience yabantu bangapha kithi Africa, e-South Africa nabo-Swaziland, ngale ngafika ngabona i-audio entsha. Njalo abantu bangale behlulekene laba ngapha. Indlela oyenza ngayo amahlaya langapha kwehlukene kakhulu ngoba bangale abantu labana bayananzelela kakhulu, kuthiwa kusensitive ngolimi lwemzini.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini owakufundayo kwele jelimani khona ngale ngalokhu okwenzayo empilweni yakho?
Engakufundayo ngale ukuthi uma usenza umsebenzi wakho kumele uyenze umsebenzi wakho ngqo, okuthiwa ngesikhiwa i-originally. Ngoba abaningi ngapha ngibona ngani siyenza silandezele amanye amaqembu. Uma sebefuna iqembu bathatha lona leyana eliyilo eliyaziwayo esilizibenzele igama. So kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esenza wenza into eyiyo okuthiwa ngesikhiwa into e-original and natural. Yikho abakuqakathekisa kakhulu khona kya. Khona futhi ngakufunda lo ukuthi abantu baseJalimane usiko bayaluqakathekisa kakhulu, bayaluthanda. Thina ngapha kithi amasiko siyalahla, sigijimela amasiko abanye abantu. Bayalithanda kakhulu isiko njalo bayaliyenza isiko lanamanje.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba. Ngithi abalaleli bonke labasakazi babe nosuku oluhle.
Lo-ke ngu-Obert Dube imbongi ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje, nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Harare City 1, Wawa 1, Caps United 1, Chigenin 2, FC Platinum 1, Yada 0, Black Rhino 0, Manica Diamonds 0, Tenax 0, Ngezi Platinum 5. Highlanders boso chila moya yona izanqikilana le Dynamo Stimbare kusasa. Kuthi iqembu le FC Platinum lona yilo elithethe inkezo ye Kasilaga Premier Soccer League ngeviki edluleyo. Sizigqibeke ngembiko yenu elilobe ekhasini lethu le Facebook kutaba luka Chamisa Nelson Chamisa mkhokelwe Triple C ohlangane lo Nomzana Julius Malema owe EFF wakwele South Africa izolo bebesele Soto lapho bekugcotshwa khona umkhokheli walelo lizwe omutsha. Lithinike linabalaleli siqale sabhala laphana sithe umnumzana Nelson Chamisa uxoxa lo mnumzana Julius Selo Malema emcimbini wokugcotshwa kwenkokheli entsha kwele Lesotho. Langenela ke linabalaleli sibone laphana kulobani sikhumbuzo mlalazi uthi wena savelelwa kuzoba lo Ndumba Moyo uthi wena young African Young Progressive African Leaders of Tomorrow kuzoba lo mbanike lo ngisikhumbuzo mdlalazi njalo uthi ziyafana lezi zinto azikhohlweni. Then kuzoba lo noma Thema Ndebele uyaphendula laphana uphendula usikhumbuzo uthi wena uvelelwe yini. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungami linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.